Jazin. Akaninyora magazine rarira. Swa banchiwe.
Jazin.
Bamwe vanorimba, bamwe vachitamba, bamwe vachifamba msango munorima. Bamwe vagarara, bamwe vachingofima. Bamwe vachimugira kuzambira mushana. Pandakafamba ini sendakaona. Pandakakunda mundima inerima. Asi vandinoda kutenda samazimba. Hande ine ngoma varume tichimba. Vakundi kumbitsana handine temango mandotsana hande inaro tichanobudira kafana tisiginari ndewedu tinomuda zuva ribude nekoko tinomuda nyangu yabike mbotsa tinongorida chamba ingoma rake isu torida. Bamwe vachifamba msango munorima. Bamwe vagarara, bamwe vachingofima. Bamwe vachimugira kuzambira mushana. Pandakafamba ini sendakaona. Pandakakunda mundima inerima. Asi vandinoda kutenda samazimba. Hande ine ngoma varume tichimba. Undi putisana, vakundi kumbitsana.